Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro mbudzi 23, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu vatatu vanofanira chirwere cheCOVID-19 munyika, icho chopararirawo zvakanyanya muzvikoro zvakawanda.
Tingangoti kune chikoro chimwe chete chiri kumadhevelele North ndochanyanya kuti vhundutsa kuti chii chiri kuitika, asi zvimwe zvikoro 1-2 pano neapo chimwe nechimwe hakuna zviri kunyanya kutyisa.
Asi mutauriri mubazi rezvedzidzo anoti hapana chekuvhunduka nekuti hurumende yakagadzirira kurwisa chirwere ichi muzvikoro. Mukuwasha wevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe simba chikore omiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekuita zveuori. Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vodoma dare ravo remakurukota, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiri kuramba zvakabuda musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave 256 nevasere kana kuti 268. Vamwe vanhu 40 nevasere vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare, zvichireva kuti vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga vave zviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi maviri kana kuti 9,220. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 8,250 mushure mekunge vamwe vanhu 15 vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nevaviri kana kuti 702. Hurumende inengewo yave kutatarika zvakanyanya kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro. Zvikoro zvakaita seJohn Tallack High School, Emakandeni Primary School, Matopo High, Prince Edward Muharare, NUST, Chinoi University of Technology nezvimwe zvakazivisa kuti zvine vana nevarairidzi vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakayambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine ukasha sezvo vanhu vasatevedzere kurudziro dzekumisa kupararira kwacho. Nhasi chikoro cheChinoi High kumashonaland west chinonzi change chichirambidza vamwe vana kupinda mushure mekunge mumwe mwana batwa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wemugovera. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachikoro ichi nhasi mangwanani, vana vose vanodzidza vachibva kumba vanga vachidzoserwa kudzimba. Vana vanga vachibvumidzwa kupinda pachikoro vana vari kunyora bvunzo chete. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti vakakurudzira kuti vana vambomisa zvidzidzo nekutyira kuti chirwere ichi chinopararira pachikoro ichi. Dr. Masocha vanoti vakabva vaongorora vamwe vana vanosvika 55 vanodzidza nemusikana uyu pamwe nevadzidzisi 10 vakambodzidzisa vana ava svondo rapera.
Apane 17 years Jehovah wana akatesta positive pachinoya hai. Takatesta vandofunga vanosvika 55 students makontakts ake ne 10 mateachers, but we are still waiting for my results.
Takabvunza kuti matano api avari kutora kuti vana vari kunyora vachibva kumba nevanogara pachikoro vasatapurira nechirwere. Mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu vaGabriel Muma vanoti vana vari kunyora bvunzo vanodzidza vachibva kumba nevanodzidza vachigara pachikoro vanonyora mumakamuri akasiyana.
For now, both the scholars will not be attending. They will only be coming on days when they are writing exams and proper attention is given to them.
Kubva iko zvino vana vanodzidza vachibva kumba havasi kubvumidzwa kupinda muchikoro, vanongouya chete musi vanenge vachinyora bvunzo.
Mumwe mwana adzoserwa kumba uye watisingadome nezita sezvo asati abvezera anoti vadzoserwa kumba vachinzi vozodzoka kuchikoro kupera kwemwedzi uno. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vadzidzi vari pazvikoro zvine vana vakabatwa chirwere checovid-19 vanofanirwa kuongororwa vose.
Tinokurumidzira hurumende kuti inyanye kuisa mari yakawanda panyaya yekutesta, especially muzvikoro imo mune vana vakawanda. Ngavatestwe vese kuzvikoro ikoko, tichibatanidza pamwe chete nedzimwe nzira dzese dzekudzivirira dzatinoziva.
Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzakakurudzira hurumende svondo rapera kuti ivhare zvikoro sezvo chirwere checovid-19 chave kupararira. Asi vanotungamira mabasa ehurumende mudare iri vari gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vakati hurumende yakagadzirira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Asi sezvo tichitemawo tisina divi ratinorerekera, tabata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Isu webazi reprimary and secondary education tinokurudzira kuti zvikoro zvese zvibatisise mastandard operating procedures ekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa nezvikoro izvi?
Pari zvino tirakatarisira kuti chikoro chimwe nechimwe chinobatisisa standard operating procedures yayo. Zvinoreva kuti munhu wese anenge akapfeka face mask, munhu wese anogeza maoko kana kugeza nehand sanitizer, munhu wese anenge ari pachikoro ipapo whether mwana wechikoro kana kuti mudzidzisi kana kuti mushanyi wepachikoro ipapo anofanirwa kuziva kuti panoitwa social distancing. Uyezve hapana anofanirwa kubvumidzwa kupinda muchikoro asina kutorwa temperature kuti aonekwe kunzi irisk factor here kuti akwanise kuiswa parutivi. Kana aiswa parutivi wozoongororwa nebazi rezveutano.
Paongororo dzamuri kuita izvi zviri kuteedzerwa here vandoro?
Pari zvino zvikoro zvedu tiri kuona kuti zviri kuteerera zvatakataura seministry yeprimary and secondary education and uye vari kuteedzera mastandard operating procedures ekudzivirira kwekupararira kwecovid-19. Tingangoti kune chikoro chimwe chete chiri kumatevelele North ndochanyanya kuti vhundutsa kuti chii chiri kuitika, asi zvimwe zvikoro 1 or 2 pano neapo chimwe nechimwe hakuna zviri kunyanya kutyisa, zvekuti tiri kutotarisira kuti kuda zvingangove kuda zvikoro kana zvitatu, isusu tine zvikoro zvinoita 9625.
Izvi zvinorevei tichitarisa zvikamu zvezvikoro zviri kubatwa nechirwere ichi?
Zvichireva kuti even percentage yekuti tiri kukunda chirwere ichi sei sebazi reMinistry of Primary and Secondary Education, tine inonzi success rate ye99.98%.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa muAfrica kusvika pari zvino vasvika zviuru makumi mana nepfumbamwe zvine mazana masere nevaviri kana kuti 49,702. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemasere kana kuti 58 million. Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose. Inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zuru mazana maviri nemakumi mashanu nematanhatu kana kuti 256,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe kana kuti 37 million. Varidzi vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone nemamwe maguta ari munyika dzakatenderedza Zimbabwe vanoti vafadzwa zvikuru nedanho ratorwa neBotswana rekuti mimwe miganhu itange kushanda musi wa 1 zvita. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu nezvinhu uye kufambiswa kwamashoko muBotswana vatsurakanyosi huku vazivisa nezvedanho iri vachitaura nevatori venhau nhasi. Vasehuku vazivisa kuti rimwe remabhodha mashanu ari kuvhurwa zvizere kubva musi wa 1 zvita ndere Plumtree ramakwebana border post iro rinoshandiswa zvikuru nezvizvarwa zveZimbabwe.
The government has taken a decision to permit the movement of cross-border passenger transport.
Hurumende yatora danho rekubvumidza mabhazi anobva munyika ino achienda kune dzimwe nyika kubva musi wa 1 zvita uye danho iri richabvumidza kutakurwa kwevanhu kubva muFrancistown kuenda kuBulawayo nekuHarare.
Botswana yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza muna kubvumbi gore rino senzira yekudzivirira kuparira kweutachiwana weCOVID-19. Kuvharwa kwemabhodha uku kwakakanda ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe mumukanwa mamupere sezvo zvichirarama nekutenga zvinhu kunyika dzakatenderedza Zimbabwe zvichinotengesa kumusha. Mukuru kukambani yemangongongo logistics ine mabhazi anobva mudhorobha reFrancistown muBotswana achienda kuHarare vaMartin Vumbani vati business ranga radzokera kumashure zvakanyanya nekuvharwa kwemabhodha.
Ngati big development because kana mabhazi akatanga kufamba tsati mari mukambani yakupindawo nemabasa akuvhurika kana bhazi kana chifamba ari employee tafuna kundachete zvino vanhu vakawanda vanosaba tofara zvikuru kuti mabhodha avhure because zvinhu zvanga zvakavama mundara because kuti rarame bhazi kuti rifambe ndipo ratopinza mari kana bhazi rakamira hapana mari rinopinda.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira kukambani imwe chete yova Thompson Moyo vatsinira mashoko aya.
Takadzokera kumashure mudara because isusu kuuya kuno kuBotswana takauya kuzotsvagira vana but kunoku life yanga yakatiomera.
Kunyange hazvo vachigamuchira kuvhurwa kwamabhodha nemaoko maviri vaMonyo vaenderera mberi vachiti vachatenda maruva vadya chakata.
Tafara but tisingazivi kuti maconditions acho anenge akamera sei but inini pachangu handisati ndava nezvekuzere kuti musi wacho wacho kuri kuvhura sezvo kuchinzi permit iyaya yeCovid is 72 hours.
Vachitsigira mashoko avaMoyo vaThomas Mzavazi vaudza Studio 7 kudai nyika dziri mudunhu reSADC dzataurirana kuti vana vasabhadhariswe mari zhinji pakuvhenekwa utachiwana wecoronavirus.
Panobadzobadzoda kuti nyika dzose dziri muSADC dzitaura nokuti Botswana nezvapo chete zvose SADC yese itaura kuti vanhu vafambe zviri free vari use maconditions acho.
Vafambi vanotarisirwa kuva nechitambi chinoratidza kuti havana chirwere cheCOVID-19 uye kutewedzera zvinodikanwa kuti utachiwana usapararire kusanganisira kupfeka maface mask, kugeza maoko nguva dzose uye kusaungana kwenguva refu. Vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muZimbabwe vakatozivisa dare reparamende kuti havana zvimwe zvikwanisiro zvekuona kuti vanhu vapinde here pamabhodha nemapepa ekunyeba vachiti vanoda mari yekutenga michina yechizvino zvino. Ndakambirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden mangwana vari kutarisirwa kudoma dzimwe nhengo dzedare ravo remakurukota. VaBiden vari kutarisirwa kudoma vaAntony Blinken segurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. va Blinken vaive chipanga mazano chava Biden kwenguva yakareba apo vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika va Barack Obama. Amai Linda Thomas Greenfield avo vaive mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana neAfrica vari kutarisirwawo kusarudzwa kuva mumiriri weAmerica kuUnited Nations. Va Jake Sullivan vari kutarisirwa kudomwa kuva chipanga mazano chava Biden munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Kunyange hazvo va Biden avo vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira vari kuenderera mberi neurongwa hwavo. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuramba vakatsika madziro vachiti havana kukundwa musarudzo. Asi vaTrump vari kuramba vachikundikana kumatare kuti ati sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvinhu zvinotambudza chaizvo sevagari vekuAfricawo vanotarisirawo kuti nyika yakaita seAmerica iri nyika inofanirwa ichitevedzera anonzi maprinciples edemokrasi. Tozova kuti ivo vaTrumpwo vari mupinwo vanoti marights awo ekuchallengawo maelections, but zvinhu zvatatisina kutinyatsotarisira sevanhuwo vari kugara muno muAmericawo nevanhuwo vanotarisirawo kuti hurumendewo kana maelections angoitikawo zvichinziwo vanhu vakavhotawo iwewo.
Tichitarisa zvamataura kuti dzimwe hurumende dzekuAfrica dzakange dzakatarisawo iko kuno kuti zvichabuda, munoona vachizotora sei zviri kuitika izvi?
Ndinofunga zvinhu zvinotambudza chaizvo chaizvo, especially kune nyika dzedza dzichiri kukura munyaya dzedemokrasi. Nyaya dzedemokrasi inyaya dzakagadzirwa kuno kumawestern countries. Demokrasi ndo system iri effective yavepo kwenguva yakareba sereki. Ndise America uya vene makore akati kuti ichi itawo maelections ichisimbisa atingati mastructures emagovernment. Chinhu chakatakatarisira kuti zvinhu zvakadai so zvingave zvisingaitiki.
Vari kutarisirwa kugadzwa pachigaro vaJoe Biden vemadhemokrats vari kutarisirwa kudoma vachange vari mukabhineti yavo vachashanda navo, munoona vachanyanyotarisa zvipi?
Ndiona senge pane chiedza chekuti nyaya dzerusaro raganda dzingave dzichitariswa pakabhineti nehurumende. Totarisirwawo kuti vachadomawo vanhu vatema vakati kuti impawewo yatingatiwo the black citizens muno muAmerica. Ende futi tinotarisirawo kuti vave vachitarisirawo dzinonzi nyaya the immigration, uyezve tinotarisirawo kuti vave vachikurudzirawo zvekare vakadzi kupindawo munzvimbo dzehurumende and power.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanga vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisawo nyaya dzanga dziri mumatare nhasi. Vaimbova mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeAir Zimbabwe vari mukuwasha wevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vaSimba Chikore vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. VaChikore vanonzi vakapa basa kambani yeSafeguard Security muna 2017 vasina kushambadzira basa iri kune mamwe makambani sezvinodiwa nemutemo. Vanonzi pane kupa kambani iyi zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica zvainge zvakurudzirwa kana kuti $10,000, vakati vega basa iri raiita zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nemashanu kana kuti $16,445. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare reMajor Street, amai Bianca Makwande vapa mutongo wekuti muzvare Joanna Mamombe vanova mumiriri weHarare West mudare reParamende vazotanga kutongwa vega sezviri kudiwa nevachuchisi vehurumende sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Izvi zvave kureva kuti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vave kutongwa vega pamhosva yavari kupomerwa yekuti vakanyepera kuti vainge vapambwa muna kubvumbi. Asi vatatu ava vari kuramba mhosva iyi vachiti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakambunyikidzwa. Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vatatu vanorwira kodzero dzevanhu muHong Kong vaendeswa kujeri nhasi mushure mekunge vabvuma kuti vakapora mhosva mushure mekuratidzira panze pemuzinda wemapurisa muna Chikumi. Vatatu ava, Joshua Wong, Ivan Lam na Agnes Cho, vanonzi vabvuma mhosva mushure mekukurudzirwa kuita izvi nemagweta avo. Asi havana kutambira imwe mhosva yavanga vachipomerwa yekuti vakaratidzira zvisiri pamutemo sezvo vachuchisi vasina kupa umbowo wakakwana. Vatatu ava vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu pachanzi kukwanya yavo iyi mwedzi unouya. Chikwata chenyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevanhu cheUnited Nations chinoti Japan yakasunga zvisiri pamutemo vaive mukuru wekambani yeRenault Nissan vaCarlos Ghosn. Japan yanzi iri pevaGosin avakasungwa kupera kwegore ra2018 kusvika 2019 vachipomerwa mhosva dzeuori mukambani iyi. Asi vaGosin vakaramba mhosva iyi vachibva vanopotera kuLebanon. Vamwe vari kurwara nezvirwere zveshuga kana kuti kuzarirwa kana BP vanonzi vari kuguma vaoma mutezo nekuda kwekushaya mari yekuenda kuzvipatara kana makirinika nechimbi chimbi sezvo zvimwe zvipatara zvave kuda madhora ekuAmerica kuti vanhu varapwe. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevakavhiringidzwa hutano hwavo ndimuzvare Tabith Bobo, avo vanogara kuRutendo Township muKwekwe. Muzvare Bobo vakaoma mutezo vari pabasa kuNamibia vakatozodzoka kumusha makore maviri apfuura vari paute. Muzvare Bobo anoti stroke yakaita zvokuvanyangira nokuti havana kumbofungidzira kuti kutemwa kwavakaitwa nemusoro kwemazuva maviri ndiwo waiva munongedzo wechirwere ichi.
Kuchirwere chinongonyangira usingafungiri asi iye zvino chatonyanya endine mhaka yekuti hatinyanyisi kuongororwa chinongokubata usingafungiri. Inini ndakaswera ndichitemwa nemusoro wayo ndobva ndangotsvagawo painkiller kubva ndano asi hazvina kubatsira.
Muzvare Bobo vanoti dambudziko guru ravakasangana naro vadzoka kumusha nderekushaya mari yekuAmerica yekuti vanoona nyanzvi dzeutano dzinonzi maphysiotherapists ayo anokwanisa kubatsira kufambisa mitezo yemunhu. Mumwe mudzimai akasanganawo nedambudziko iri ndiamai Anastasia Mukuze vanogara kuVainona. Amai Mukuze vanoti vakavhiringidzwawo utano mugore ra2015 mushure mekunge vatemwawo nemusoro asi vakaita rombo rakanaka rokubatsirwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana kusvikira vave kukwanisa kufamba nemadondoro.
Ndakaita stroke mugore ra2015 ndaingonzwa kunge musoro. Zuva randakazoenda kubasa ndaingozwa kunge kuneti. Ndopa ndakati tapedza kutaura nevandaitaura navo ndobva ndati ndisumuke handina chandakakanisa kunzwa. Pandakazotanga kuda kunzwa ndakanzwa kunge ndirikunzwira manhu kure kure. Ipapo ndakanga ndatove muambulensi.
Nyanzvi yeutano inoona nezvekufamba kwemitezo Dr. Helkias Mbiru Mapimidze vanoti zvakakosha kuti munhu wese anenge aita stroke abatsirwe nokukurumidza nokuti akanonokerwa anogona kutoremara zvachose. Dr. Mapimidze vanoti vakadzi ndivo vanonyanya kukurumidza pora kudarika varume.
Vanhukadzi vanopora kudarika vanhurume. Rehabilitation yakakosha zvachose. Inofanirwa kutanga munhu achangoita stroke ukazvinonokera hainyatsobatsiri.
Dr. Mapimidze vakatsanangura zvinoitwa kana murapwi ave kushandwa nekurapwa nenyanzvi dzinoshanda nevanhu vakaoma mitezo yavo.
Rehabilitation inogadzira zvakaita sekuti munhu anomuka sei, anosimuka sei, anofamba sei, zvese zvekuti munhu azvifambire nekuzvichengeta. Medziro yerehabilitation inosiyana munhu nemunhu. Ukaita stroke wakura zvinonetsa kuti upore tichikuenzanisa nemunhu akaita stroke ari pwere.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Tripanyanga vanoti vanhu vese vanofanira kugara vachivhenekwa kuzvipatara kuti vaongororwe mamiriro akaita utano hwavo, uye vari pamushonga vamwe mishonga iyi semaudzirwo avanenge vaitwa nana chiremba.
Tinokurudzira kuti vanhu vane mapiritsa veBP kana vabatwa BP, vane mapiritsa veshuga kana vabatwa shuga, kana kuri zvibaya vachizvibaya, zvinominimiza machanzize kuti vanoite mastroke. Tinokurudzirawo zvakare kuti vanhu vadye chikafu chine mafuta mashoma, kuti tinoona kuti mastroke anokonzera nekuti cholesterol inenge yawandisa mubhodhi. Tinokurudzira kuti aiite 1 kukurumidza kuenda kuchipatara. Akaenda kuchipatara tona chicha konzeresa stroke, kana iri shuga kana iri BP, yomanejwa.
Dr. Chiripanyanga vanoti vane mitezo yakakuvara vanokwanisa kutadza kutaura nokuti miromo yavo inenge yaenda parutivi, zvokuti vanenge vave kutozodzidziswa kutaura sezvinoitwa vana vadiki vachibatsirwa nema speech therapist. Ongororo yakaitwa namuzvinafundo Andrew Matenga muna 2012 na 2013 yakaratidzawo kuti vezera rechidiki vari kubatwawo nedenda iri. Profesa Matenga vanoti mari yokurapa vanhu vakaoma mitezo yakawandisa nokuti zvipatara zvehurumende hazvina zvekushandisa zvakakwana zvinozopa kuti vanhu vashandise zvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Munau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chanzi chidzoke kumba kubva kumakwikwi ECOSAFA Under 17 Championship. Kunyangwe hazvo veZifa vari kuti vakapikisa kudzinga kwacho makundano ari kuitirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZifa vatolisani Gwesela vanoti chikwata ichi chanzi chidzoke kumba sezvo vasina kuwana mhinduro kubva kune veCup. Zvichitevera tsamba yavakanyora yekupikisa kudzingwa kwavo makundano aya, vachinzi vakatambisa mutambi asiri wezera riri kumakwikwi aya. VaGwesera vanoti vaziviswa nevekosafa kuti pari zvino hapana chekuita kunze kwekudzokera kumusha.
Hatisati tawana mhinduro kubva kusangano reCAF nenyaya yapiwa yatakaita yemaunder 17 kudisqualify kwavakaita. Vatambi vedu vari kubva kuSouth Africa nhasi vachisvika nhasi. SeZifa sezvo takataura nezuro, IPU yedu yatakaisa ikoko kwasata isiya charamba chivunza kuti CAF kuti IPU yedu yafamba sei.
Zimbabwe, Comoros, Botswana neEswatini dzakadzingwa makwikwi aya, zvichinzi vamwe vevatambi vavo vaiva nemakore anodarika anotenderwa. Zvitevera ongororo yakaitwa nevekusafa vachishandisa michina. Kodzingwa kwenyika idzi kwasiya kumakwikwi aya kuine South Africa, Zambia, Malawi neAngola, uye nyika mbiri dzinenge dziri pamusoro pamakwikwi ave kutanga zvekare sondo rino dzinoenda kumakwikwi A2021 Africa Cup of Nations. Kunyange vekuBotswana neEswatini vari kutambira kudzingwa uku, uye Botswana yatodzinga mukuru weBotswana Football Association vaMhlolo Mhlolo, ZIFA iri kutsika madziro ichiramba kutambira danho reCAF neCOSAFA iri. VaGwesera vanoti chiremba wavo akaenda nechikwata ichi kuSouth Africa vaRobson Joe vane humbowo hwakakwana hunoratidza kuti vatambi ava vakaongororwa nemichina muHarare vakaonekwa vari vemakore anotenderwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariad.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chirikutarisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuramba kutambirwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vanhu vatatu vanofani chirwere cheCOVID-19 munyika icho chopararira muzvikoro, asi mutauriri webazi rezvedzidzo anoti hapana chekuvhunduka. Mukuwasha wevaive mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe Simba Chikore omiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekuita zveuori. vakasarudzwa kutungamirira nyika yeAmerica vaJoe Biden vodoma dare ravo remakurukota, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiri kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 lwezi 2020 ngiphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlane wecoronavirus subhahile inani lawo lapha kobulayo liyaphezulu. Abantu bayenza santando, abalandeli ama lockdown regulation afakwayo, lokho besenza amaphathi begida bekholisa benatutshwala hawu.
Umhlobo lwemandebeleni qhubekela phambili. Kusiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 elizweni lonke.
Izikili lezo sifuna zibheke ingqubela phambili yakusasa, ngoba kuyakhulunywa manje kukhulunywa ngabo 4th Industrial Revolution. Sifuna ukukhangela ukuthi izikili lezo esizophiwa abantu nezizoncediswa yiprogram leyi ziyabridge igap yezikili esezisifa manje, ngoba ziningi izikili esezisifa kodwa sekuvuleka ezinye. Sifuna kuye ngalolo hlangothi.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sebesungule uhle olukhangelelwe ukusiza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ukusungula amabhizimusi. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joseph Biden, osobala ukubana unqobe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika olusanda kwenziwa. Ukhangelelwe ukukhetha amalunga edalela ikhabhinethi yakhe kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlubulo weMandebeleni uqhubekela phambili usiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Kunje phakathi kwabantu ababulewe yiyo izolo, ababili babo ngabalelo dolobho. Kuthi kwabahlolwe batholakala bele gciwane leli izolo, abangamachumi phose amane babo 39 ngabakobulawayo lasesigabeni seMathebeleland North. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
COVID-19 isibulele abantu abanengi emhlabeni jikelele, ikakhulu eMelika, kodwa eZimbabwe leligciwane bese liveza ukuba selinganeno ngaphandle kwezigabeni zeMandebeleni lapho elikhanya seliqalile ukukhwaza ngolaka. Ingcwethi zezempila kahle emhlubulweni eMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown. Omunye walezi ngcwethi ezilombono munye ngumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya.
Inani lawo lapha kobulawayo liyaphezulu. Gciwane le-coronavirus lizabulala abantu abaningi, ngoba kaliyindawo lokho elikhona liqansa lisiyane limemetheka njengomlilo. Siyaxwayisa kakhulu ukuthi lilalele khonoko, njalo uhulumende laye siyamncenga ukuthi abisele njalo le-lockdown elalivele lingayithandi abaningi benu. Nxa kungela lockdown ngibona impilo zabantu abaningi le Khisimusi lonyaka lisoze liyidlale kuhle, kuzabe kuzinyembezi kunjalo siwe emangcwabeni. Ngiyalixwayisa kakhulu bantu bakithi.
Esikolweni seJohn Tallack High School esingaphandle nje kwedolobho lakobulawayo kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli, okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Abenhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu oweZimbabwe Christian Alliance baphe usizo lempahla yokuzivikela ku-COVID-19 esikolweni lesi seJohn Tallack. Umfundisi uSaints Funder wenhlanganiso le uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho ngaphansi koncedo lwesikhwama senkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 lokusiza obulawayo iMatabeleland North le South eCovid-19 eyavela eofisini eForeign Commonwealth and Development Office.
Sinasane lisile ke uhambisa imithi yokugezisa izandla njalo le mithi eyokuthi begezise lapha abantwana abahlala khona ukuze amagcubane lawa afe, kungabe kuyilapha balala khona kuma halls kuma toilets and so forth. Njalo ke sibanike lama sanitary wear wenzela ukuthi intombazane ezikhona zithole ukuthi zisebenzise wona lama tissue paper adingakala xa kule mkhuhlane njengaleyi, lamabhakethi okugeza, lezitsha zokuthi befakele kuhle behlukanise imigano lezinye izinto ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani imikhuhlane.
Umqondisi wezempilakahle eMatabeleland North uDokotela Munekai Phasingani uthi sebehlole abantu abedlula amakhulu ayisithupha eJohn Tallaght High School, njalo sebesungule ikilinika kulesi sikolo. Izisebenzi zikahulumende yizo ezelapha abantu, akula muntu ongenayo kumbe ophumayo.
We tested all of them and then we got 184 positive. We isolated them, the rest and quarantined in the school day. We did put a satellite clinic in the school day. Our staff are in the school following the positive one, following the negative one, disinfecting the place, giving health education and as well treating anyone with any other condition.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni, ikakhulu ubulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo, kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcitshi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kwele South Africa, kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Lisiyatshona ilanga la izolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili 209 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 74 abagoqela ababili ababhubhe izolo kusukela mhlazili 10 ngomfumfu kusiyafika izolo. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munemunye 9220 abahlole batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukaye ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba munemibili 8250, sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Nimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhe sikudaba lunye olwe COVID-19 ezwekazi le-Africa, kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million belegciwane leli, labulala inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 49,702 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisithupha 58.8 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi 1.4 million elemelika. Yilo elilokhe likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele likuzigidi ezedlula ezilishumi lambili 12.2 million, labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 256,800. Abenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sebesungule uhlelo olukhangelelwe ukusiza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ekusunguleni amabhizimusi kanye lokwabelana amacebo emisebenzi. Yintuthuli zindaba yethu yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uluhlelo olusungulwe edolobheni leJohannesburg nenhlanganiso ithi zabhalisa izizalwane zeZimbabwe ezisemsebenzini wamabhizimusi akunhlangothi ezijeneyo zempilo. Ngemva kwalokho izaqoqa imihlangano yokufundisa lokuphana amacebo emalokishini akwele South Africa, lapho abeZimbabwe labo abazafundisa khona abakwele South Africa lezinhlelo zamabhizimusi. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi labo akwele South Africa labo abalenhlelo zamabhizimusi bazakwenza okufanayo. Lokhu ke kuzakwenza kwa kwabelwane ulwazi lamacebo kungelambadalo njengoba lezi nhlelo zikhangelele ukuthi zithole uxhaso lwemali kumabhizimusi ajineyo
izikili lezo sifuna zibheke ingqubela phambili yakusasa ngoba kuyakhulunywa manje kukhulunywa ngabo 4th industrial revolution sifuna ukukhangela ukuthi izikili lezo esizophiwa abantu nezizoncediswa iprogram leyi ziyabridge igap yeskill esezisifa manje ngoba ziningi izikili esezisifa kodwa sekuvuleka ezinye sifuna kuye ngalolo hlangothi
labo ke abathanda ukufunda labo baza kwenzelwa isifundo zemisebenzi ebulenjini beinternet lapho abazancediswa khona baze bafunde kungelambatalo umnumzana Mkhwananzi uthi labo abalenhlelo ezintsha zokusungula amabhizimusi agoqela izalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa bazathola uxhaso oluvela kubosomabhizimusi
lokho sicabanga ukuthi kuzokwehlisa ukuqubuka kodlame nokungezwani kubangwa o ingcosana yama resources lawo akhona kanti ma abantu sebeqeqeshekile endawonye banengqondo efanayo and nezikili ziyabenza ukuthi bathuthuke kakhulu sihlose yona ihost community izakhamizi zalawo ukuthi hayi lathi silaloku lalokho esikwaziyo wozani sisebenzisane siqeqesha
isiphatha amandla seoffice yeZimbabwe iconsulate eJohannesburg unkosikazi Melody Chaurura laye obekhona kusungula lohlelo ngomunye wabemukele lohlelo ngezandla
As the embassy and consulates.
Njengi embassy le consulate siyathembisa ukuthi sizalixhasa kukho konke elikwenzayo ukuthuthukisa impilo yezizalwane zeZimbabwe.
And in other countries to which we are accredited.
Umsekeli kanobhala jikelele ebandleni elibusayo kwele South Africa ele African National Congress unkosikazi Jesse Duarte laye obekhona kusungula lolu hlelo uthe kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe lezizalwane zakwele South Africa badinga indlela abangasizana ngazo hathi abangazondana ngazo.
We are no longer in a position to deny.
Liqiniso elingaphikekiyo ukuthi kufanele sihlalisane ngoba abavela kwamanye amazwe bazahlala bekhona.
The youth of South Africa will be able to go to Zimbabwe and find a job there. That is what we must look towards and we must look forward to that.
Usenjalo somabhizimusi abayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abakade bekhona emkhosini wokusungulwa kwalolu hlelo bathe sokufaka esikhwameni salolu hlelo amarandi edlula inkulungwane ezilikhulu 140,000 rands. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joseph Biden osobala ukubana unqobe ukukhetho lokudinga umongameli welemelika olusanda kwenzewa kuleli lizwe. Ukhangelelwe ukukhetha amalunga edalela ikhabhinethi yakhe kusasa. Laloba umongameli Donald Trump engeke emukeli ukubana unqotshiwe kulolu khetho esithi alukutshwanga ngemfanelo okwenza wacilwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhangelelwe ukuthi uzakhetha umnumzana Tony Blinken ukuba umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. Kubikwa ukuthi uzakhetha njalo unkosikazi Linda Thomas Greenfield ukuba amele ilizwe leMelika kwinhlanganiso ye-United Nations. Laba ngabanye abantu abasebenza kwesikhathi eside kuhulumende weMelika kodwa basuka sokubusa uTrump ophikisa impumelelo yokhetho ezabelweni ezigoqela iGeorgia, Michigan, Pennsylvania leArizona owanqoba khona uBiden. UTrump usecele ukuba kubalwe kutsha amavoti eGeorgia. Abalandeli bebandla lamaRepublicans kukhanya befuna ukuthi kulahlwe amavoti abantu abavota ngeposo endaweni lezi besithi akuvotwanga ngemfanelo. Kodwa imithethondaba eminingi isilahle amacala angamajumi amathathu aphanyekwe libandla leli lisithi ukhetho alwenzwanga ngemfanelo. Kubikwa ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu abakhokhela izabelo badingi abazahambisa ama-electoral votes eWashington DC kusiyavotelwa umongameli ukuze bavotele yena. Kodwa amagqwetha amaningi kwele Melika athi lokho akusuze kuguqule impumelelo yokhetho eveza ukuba uBiden wanqoba kukhetho lukamongameli. UBiden uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Esikubona ngokuthi sibona ngani ukuthapha obumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhlonso yakhe yini kodwa ke akwenzayo kuyayangisa okunye okumangalisayo. UTrump uqhubekela phambili esithi waqilwa libandla lamademocrats.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but, you know, find that out. Almost 74 million votes.
Baningi abantu babefaka ama-advertisement ebengichothoza kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu singakhangela ke 74 million amavoti ami baningi sibili abantu ababephikisana lami kodwa ke kulo msebenzi okwakumele ngiwenze. Ukwenzakala eMelika sokuthi abanye abantu kwele Zimbabwe bebambe owangaphansi uMnumzana Mvundla Khuphe uthi loba kulokuxokozela kukhetho lolu ukhanya ngani lwenziwa ngemfanelo.
Siyakuzwa sibili ukuvota kuhle, wavota kuhle abantu benkosi ngalathi eZimbabwe siyavota sokungaxokozeli. Ngo-2023 sizabona kuzavela lapho uzawela khona indulo xaxaxa siza kubona. Utshengisela ukuthi vele unumber one uvele ngunumber one, hhayi singakhalini kakhulu bantu, sibonge uJehova bavote kuhle abantu benkosi sizwa abalaleli. Lati noma sizwa abakhuluma abathi hayi kuvotakale kuhle sicela leZimbabwe bakithi kuvotwe kahle.
UMnumzana Sikhumbuzo Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ngomunye njalo olandela ukhetho lolu.
Mina ngokubona kwami ngibona lube lukhetho olube nempumelelo lwakhethwa kahle. Ilizwe phela elikhulu elinjengabo America amazwe lana abhekelelwe ukwenza izinto ezilungile. Inkinga nje ukuthi uTrump akakhona ukuvuma ukuthi udliwe.
Okwamanje Biden usevotelwe ngabantu abafika phose izigidi ezingamajumi ayisichiyangalombili 79.8 million kuthi uTrump lamavoti edlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 74 million. Amavoti la kawenzi ukuthi umuntu angene esikhundleni sikamongameli njengoba kusetshenziswa okuthiwa ngama-electoral votes. UBiden usethole ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Ovotelwa ukuba ngumongameli kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Ulive Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele ukugqokela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka isemelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Kulabatsha abahlala emizini embalwa yaseHarare basebencedakala kakhulu phansi kwenhlelo ezasungulwa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. Lolu ncedo lugoqela imvunulo esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini, ulwazi lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamagwa, lokwelatshwa nxa bethe bayithelelwa. Lolu sizo baluphiwa ngabenhlanganiso ezimeleyo eHiyeza abayethekelela limizimaviki wonke phansi kwendlelo zabo ezimbalwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Luba nje uhlelo lolu qhutshwa kanye ngeviki emizini ehlala abaningi enjenge Warren Park, Heathcliff, Tafara leBudiriro yinhlanganiso ezimeleyo eHiyeza. Abatsha abaphatheke kulezi nhlelo bathi luyabanceda kakhulu ukulondoloza impila kahle yabo ngalezi zikhathi zobunzima umuntu wonke ebhekane lobunzima bokumelana legciwane le-COVID-19. Rosina Chuchu ohlala emzini weWarren Park ngumunye wabatsha abathola uncedo lwabeChiyeza lolu.
And because even khatasa kunzo kuzinzo zakawo ma we can't afford to buy them because
izinto zakhona zinzima. Kasenelisi ukuthenga amaphedzi athengiswa ngedola lemelika ayakhwela nsuku zonke. AbeChiyeza basindika eyilawo asebenziseka okwesikhathi eside.
And they no last for like 10 years uchishandisa.
Unkosikazi Juliana Ndoro ohlala eWarren Park uvumelana loChuchu esithi engakatholi usizo lwabeShiyeza bebesebenzisa imvunulo engahlanzekanga.
Abathi kutipha ama-washable ekuthi wakashandisa this month, next month umasoka.
Basinika amaphedzi asebenzisekayo okomnyaka wonke. Kuyasinceda thina abantwana ngoba asisasebenzisi amalembu lokunye.
UBreden Chivongotse oleminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa ngomunye wabasizakalayo ngohlelo lwabeChiyeza abeza kanye ngeviki eWarren Park. Yena uthi ukhangwa imfundiso abayiphiwayo endabeni zemacansini ngoba kunzima ukuyithola ebazalini lubonakala kuludaba olulihlazo ukukhuluma ngalo.
Osakulayo ukumbira idamba yina uti izibhedlela zekansili emzini Warren Park zivaliwe ngenxa ye COVID-19 osekubangela ukuba abatsha baswele ukuya khona xa bethe babaludubo luzimpila kahle.
Izibhedlela eziningi eWarren Park azivulanga, ijeza iyasinceda ngolwazi njalo langemithi kuthi labo ababe belomkhuhlane bayapha imithi.
Abenhlanganiso ehiyeza bathi basebenza labatsha emzini ebalisa iWarren Park Jafara Budiriro laseHeathcliff. Bathi njalo waqala uhlelo lolu ngemva kokunanzelela ukuba abatsha abaningi bayesaba ukuhlangana labantu ababaziyo izihlobo lwabazali nxa bengakhetha ukuya emakliniki uyadinga uncedo lokwelatshwa imikhuhlane enjengengula makhwa layo yonke ethelelwana emacansini. Ngakho-ke bathi kuqakathekile ukuvuma ukuba abatsha sebesenza ezocansi bengakathathani lanxa abazali bengafuni ukuvuma lokhu okulapho ababona kulesi khexe basungula lolu hlelo ukuze abatsha bafundiswe ngezemacansini bavikeleke emikhuhlaneni efana lengculaza i-HIV AIDS. Abechiyeza bathi ngenxa yokonakala kwesimo sezempilakahle elizweni abatsha abaningi bayalusela ulwazi ukuba baziphathe njani ukuzivikela lokutholeni uncedo lokulatshwa nxa bethe behlelwa imikhuhlane. Ngakho-ke bona abatholisa lolo lwazi losizo lokuzivikela ukuzithwala bengahlelanga nangobubi bokukhipha isisu. Umphathintambo wezempilakahle omunye njalo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uyavuma ukuba umonakalo okhona kuhlangothi lwezempilakahle ngakho-ke kumele ulungisiswe. Esamukela imota ezithwala izigulane eziphiwe uhulumende inkampani yamafutha e-Ridan, uChiwenga uthe kuyadingakala ukusebenzelana kwabantu bonke beZimbabwe abaphakathi baphandle kwelizwe, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labamakhampani ukuze bancede ukuze ilizwe lithuthukise uhlangothi lwezempilakahle.
As we appreciate this hallmark of corporate social responsibility exhibited,
ngesikhathi lapho sibonga usizo lolu olwe-Ridan Kopon Private Limited ngincenga amazwe onke abasemazweni ahlukeneyo labanceda amazwe ukuba basincedise lathi
worthy cause.
Kunje izisebenzi zezempilakahle ziyakhonona ngeholo eliphansi abalitholayo osokusenza ukuba abongi basebenza amalanga abalutshwane kulalawo akhangelelweyo. Odokotela bekhala ngokufa kwabantu ngenxa yokuswelakala kwemithi. Umkhuhlane we-COVID-19 usungezele kakhulu isimo esibi ezibhedlela lamakliniki ngoba izisebenzi ziyala ukusebenza kungela okwaneleyo okokusebenzisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Lithi lizavumela ukusungulwa kohambo lwezimota ezithwala uzulu zisiya kumbe zivela eZimbabwe, South Africa kanye leZambia. Ukuhamba kwamabhasi kanye lezinye izimota ezithwala uzulu kukhangelelwe ukuqala ngolwesibili lweviki ezayo. Intethelo zendaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezokuthwala kwabantu lempahla kweleBotswana umzana Thola Hanyo Sihoko uthi ngokuvulwa kwemingceleni yeviki ezayo amabhasi lezinye izimota ezithwala uzulu lazo zavunyelwa ukuhamba. Uthi amabhasi asuka eFrancistown siya koBulawayo leHarare asezaqala ukuhamba kugoqela lamanye ahambela amazweni afana leSouth Africa kanye leZambia.
The government has taken a decision to permit the movement of cross-border.
Uhulumende usethethe inyathela lokuvumela uhamba kwezimota ezithwala uzulu zichapha umngcele. Lokhu kuzasungula mhlaka 1 Mpalakazi. Kuzavunyelwa la mabhasi yasuka eFrancistown esiya koBulawayo lasuka eFrancistown esiya eHarare.
That will be operating from Francistown to Bulawayo and Francistown to Harare.
Ukusungulwa kokuhamba kwamabhasi kuza ngesikhathi eBotswana libona inani labantu abatholakala belegciwane le-corona liqonga. Kodwa uSehoko uthi izihambi kuzamele zilandele imithetho ekhona yokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
I wish to emphasize that we still need to.
Ngifisa ukugcizelela ukuthi kuzalandelwa yonke imithetho eyafakwa ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Towards the prevention of the COVID-19 infections.
Ukusungulwa kokuhamba kwezimota ezithwala uzulu zindaba ezimnandi kwabezimbabwe abakade besevalweni ukuthi mhlawumbe abasuke baphumelele ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Rodwell Moyo olebhizimusi yokuthengisa impahla esijeneyo kule Botswana uthi kuyathokozisa ukuthi uza kwenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe.
Ukuvalwa kwamabhoda thina njengamazimbabwean exporters silimele kakhulu nxa kade kuvaleke, that means impilo zemoto zethu bezingasahambi kuhle, and then isifike sikhale kakhulu ngamakhastomers abe relya kithi. So we are very much happy and excited here is something of trade.
Omunye njalo umnumzana Mthabisi Dube uthi noma nje umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka kulesidingo sokuthi abantu bavunyelwe ukwethekelela isihlobo labangani sokuphose kufike umnyaka ingcele ivaliwe.
Indaba ezinhle kakhulu ukuthi amabhasi asezaqala ukuhamba endaweni zifana phakathi kweBotswana leZimbabwe kanye leSouth Africa. Siyayibona indaba ye-corona kodwa kuyafika isikhathi sokuthi kumele abantu bevunyelwe ukuthi bayefika ekhaya.
Ukuze umuntu ayenelise ukusebenzisa imota esithwala uzulu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi abanamkhuhlane we-COVID-19 njalo singabi sidala okudlula amalanga amathathu. Abamabhasi bazakhangelelwa ukuthi bahlanze izimota zabo ukuze bengafaki isihambi engozini yokubanjwa i-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Zemidlalo seluphenduke insindaba phendule udaba lokuxotshwa kwexombo lamajaha aleminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa ama-under 17 elimela ilizwe kumncintiswano walonyaka owekhosafa men's under 17 oqhutshelwa kwele South Africa. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu basele bebambiwa ngaphansi ngemva kokuba iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa elimela ilizwe lixotshwe kumncintiswano weCOSAFA Men's Under 17 ngolwesihlanu olwedluleyo. Isizathu sokuxotshwa kweqembu leli kuthiwe lilabadlali asebekhulile, kodwa kuthe ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isithe icela ubufakazi balokho, udokotela osebenzela inhlanganiso yeCAF uThulani Ngwenya ukhuphe umbiko esithi ukuhlola amathambo okuyo indlela eyasetshenziswa ukuba kubonwe ukuba abadlali libangakanani akuvezi obala ukuba umdlali uleminyaka emingaki.
The MRI has always been, before it was called MRI for age determination. It is not...
I-MRI yinto yakudala, njalo kudala yayibizwa kuthiwa yi-MRI for age determination, kodwa lokhu sokwaguquka ngoba singabantu silemvelaphi ehlukeneyo. Sidla ukudla okutshiyeneyo okutsho ukuba asikhuli okufana nayo. Ekwenzayo i-MRI yikuthi ikhangela ukuba ithambo selihlangene yini, njalo nxa ithambo lomdlali selihlangene, lowo mdlali akavunyelwa ukudlala kulumncintiswano, kodwa lokhu akutsho ukuba lowo mdlali useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa.
Udaba lokuhlolwa kwamathambo beluvelise ludale enkulu impikiswano kwele Zimbabwe phambilini kokuxotshwa kweqembu leZimbabwe kumncintiswano weCOSAFA ngemva kokuba umdlali odabuka ewange uClive Chuma kuthiwe utholakale ukuba umdala ngemva kokuba abadlali behlolwe amathambo. Umama kaClive Mhlabe wasilawula isililo esithi umntanakhe bangamhlolela. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi kuzamele kusetshenziswe ezinye indlela ezicacileyo ukuhlola ukuba abadlali bangakanani.
Impumela ye-MRI ayitsho ukuthi umuntu uleminyaka emingaki. Why kusetshenziswa impumela yakhona ukudisqualifya amathimu ku-tournament enjenge-COSAFA? Ngibona ngathi zikhona ezinye indlela ezingcono ezingasetshenziswa ukutrace iminyaka yomuntu njengabo-birth record, le-birth certificate, nokuya ezikolo zabantwana. Loko kwe MRI loku mbona ngathi akusebenzi.
Iqembu leZimbabwe liphenduke namhla ekhaya ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ingatholanga mpendulo evela kunhlanganiso yeConfederation of African Football ngemva kokuba izifa ibhale incwadi isithi leZimbabwe limsulwa kulolu daba olokudlalisa abadlali abadala kumncintiswano weunder 17. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo inguJoseph Njanjini.
Singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umhlobulo weMandebeleni uqhubekela phambili usiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivaleliswayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.